Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 6/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti. Yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa 9 zvita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeo Pomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva kumarara kuPomona. Mukuru wekereke yeRoma Pope Francis vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeo Pomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva mumarara panzvimbo yaimborasirwa marara nekanzuro yeHarare. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semukokwa mukuru pagungano rekuparura zviri pamutemo urongwa hwekushandisa marara kuita magetsi, vaMnangagwa vati urongwa hwaitwa neGeo Pomona hwakanaka chose.
Panapa paivo vachimbo kupota pachiita moto ndazvitaana nesecond republic ndazvipevo ndotaka kuti nyika dzinogona kudatira zvinhu zvakadai zviri kupi ndokuwana vedu vana kuti vashore zvinoitwa kumwe vagovena vakagona kuita izvo.
Kambani yeGeo Pomona West Management inoshanda iri pasi pekambani yeGeogenix BV yekuNetherlands, iyo yakasainirana nehurumende chibvumirano chemari inosvika $344 million, chichange chiripo kwemakore makumi matatu. Mukuru wekambani yeGeo Pomona vaDilish Nguwaya vati vari kudyidzana zvakanaka nekanzuru uye vagari vemuHarare vachawana chouviri kubva mubasa ravari kuita.
Vagari vemuno muHarare vachabhenefite nokuwana magetsi vachaisa plandi, vachawana mabasa, vachagara panzvimbo yakanaka.
Asi meya weguta reHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti havafari nechibvumirano chakaitwa pakati pekanzuro yeHarare yakamirirwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu neGeo Pomona.
Agreement yatina iyoyo yatiuyirwa kuti iongororwe zvakare. Inoti iyo sino Harare must pay $500 multiplied by $40 a day, which is $22,000 a day.
Kupiwa mvumo kwekambani yeGeo Pomona yekutenga marara ose emuHarare ichiagadzirisa magetsi kwakakonzeresa bongozozo gore rapfuura apo kanzuro yeHarare yakati izvi zvakaitwa nehurumende isina kuziviswa. Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende yaifanira kuvazivisa nezvechibvumirano nekambani yeGeo Pomona pasati paita kunyorerana pasi.
Urongwa uyu takabvira kare tahuramba, echiti urongwa uyu haunongobvira vagari vaudzwa kuti kuchaita urongwa hwakadaro, uyezve ekanzuro yeguta reHarare yaitopokwana nazvo nechikonzero chekuti isu tange tavaudza kuti isu sevagari hatisi kufara neurongwa ihwohwo nechikonzero chekuti taiona hwakange husina kunyatsoti twasa twasa.
Vakamboita meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti sezvo pakamboita mitauro pamusoro pekubvumira kambani yavanguwaya kuita basa, mutungamiri wenyika anga achifanira kujekesa kuti nyaya idzi dzakazogadziriswa here.
Kana vari mupresident vaparura vachidaro, vangadai vatotaurawo nenhau iyoyo kuti makakatano angaripo akangakamira sei akazopedzwa sei zvakazochenurwa sei tamira pakanaka here neproject iyoyo kuti vafadze mhuri yese yeHarare vafadze guta racho vafadze nyika yese kuti hapana chakaipa chakafamba muchiitiko ichi.
Muchibvumirano chakaitwa gore rapfuura, kambani yeGeo Pomona yakanzi ichange ichibhadharwa nekanzuru mari inokwana zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora ekuAmerica, $22,000 pazuva, mushure mekugamuchira marara anokwana tani rimwe chete muzuva iroro. Asi kanzuru inoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekutakurisa marara, haikwanisi kuwana marara akawanda kudaro, zvinoreva kuti inenge yava kungobhadhara mari yemahara kuGeo Pomona, sezvo chibvumirano ichi chichiti kunyange kanzuru ikatadza kusvitsa tani remarara pazuva, inongofanirwa kubhadhara $22,000 inodiwa pazuva. Kana chava kushanda zvakazara, chivakwa cheWaste to Energy chanzi chichaunza magetsi anokwana 22 megawatts, uyewo panzvimbo iyi pari kutarisirwa kuvakwa nhandare dzemitambo yakasiyana-siyana kuti vanhu vazvivaraidze. Vanguwaya vanonzi vanodyidzana munyaya dzemabhizinesi nemwanakomana wemutungamiri wenyika, Collins Mnangagwa, uye vakambosungwa vachipomerwa huori panyaya dzemabhizinesi. Imwe yekambani yavanomirira muZimbabwe yeDrugs International yakakonzera mutauro munyika mushure mekupiwa basa rekuunza mishonga nezvikwanisiro zvairema mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica isina kutevedza mitemo yakatarwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change Vasengezo Shabangu. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weZEC Varodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzapera uye vari kukurudzira vese vari kuda kupinda musarudzo idzi kuti vauye nemagwaro avo ese anodiwa akakwana.
Tokumbirisisa kumakandidati vauye nemapepa ose, mapepa ose toreva chitupa kana kuti pasipoti, chatisingadi driver's license. Why tisingadi driver's license? Because I prove citizenship and there of course my candidates.
Mutauriri weZAP vamusongelwa Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vari mushishi yekutsvaga vanhu vachamirira bato iri kuti vanyorese mangwana.
Tichakondesta vanhu vakati tisangana nayo zano kumatenga mumakomo nemumvura tichapedzerana nayo.
Mutauri wavachavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori weTriple C vakalipani Pugen vaudza Studio 7 kuti vachamirira bato ravo vange vari mushishi rokugadzirira magwaro avo kuti vaendese kunomination court mangwana.
Mangwana vachaenda makuseni chaiyo kuti kana uchivhura papa vanenge varipo havati kuti kuitiwe same thing araitika vana June papa vechiita makandidates ekubulawayo.
Mutungamiri weTriple C Nelson Chamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo uye iye vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori anoona nezvesarudzo muTriple C vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti havasi kuzorega zvigaro zvavo zvichienda kuvanhu vasiri nhengo dzebato ravo.
Naka chinhu chako chavakaruma pamazino kana ndinio mukavega here chichienda.
Tavabvunza kuti vachazvifambisa sei sezvo vachavangu vachiti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru muTriple C vakati pane musiyano mukuru pamusoro pavo navachamisa. Nhengo dzebato ravachamisa dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzaonekwa kumahofisi eZEC dzichigadzira magwaro adzo ekupinda musarudzo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheChristian College of Southern Africa vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabude pachena nezvavari kuda kuita vachiti zviri pachena kuti ndivo vanodiwa nevanhu kudarika vachavangu.
Saka ndikuti ngavabude pachena, ngavataure zvavari kuda, ngavaudzana neZimbabwe chokwadi. Vana veZimbabwe vane kodzero yekutaurawo, yekuisawo izvirawo panyaya idzi, nekuti tatanga ndeazvira kuti vapinde muparamende. Saka ngavadzokere zvekare kuvanhu.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzano PF vafarai marapira. Vaudza Studio 7 kuti vapedza gadziro dzese uye vanotarisira kukunda musarudzo idzi.
Isu sebato hatitarisiri kana dambudziko rimwe chete pamakandidati edu. Tirikutarisira kuti vose vachaitwa domination yavo zvakanaka naka tigokunda musarudzo dzomuswa 9 December.
Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzeTriple C dzeparamende makumi maviri neina nemakanzura tunhu akaita sevulawayo nemasvingo adzingwa zvichitevera tsamba dzakanyorwa navachavangu vachiti nhengo idzi dzainge dzitsamirire zvido zvebato iri. Nemugovera, dare repamusoro rakarasa chikumbiro chenhengo idzi chekuti dzidzorogwe muparamende sezvo vachavangu vainge vasiri nhengo yebato ravo. Sarudzo dzichaitwa mumatunhu akaita sevulawayo South, Cowdrey Park, Lobengula Magwegwe, Nengeta nemakanzuru evulawayo nemasvingo. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa9 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mukuru wekereke yeRoma, Pope Francis, vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas iyo yapinda muvhiki rechishanu imbomira kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro zvakaita sechikafu nemishonga. Pope Francis vakataura izvi vari kumuzinda wavo kuSt Peter's Square mushure memunamato wavo wepasvondo weAngelus Prayer neZuro. Bazi rezveutano remuGaza rinonzi riri kushanda nechikwata cheHamas, icho chinonziwo nehurumende yeAmerica, chikwata chematororo, rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vave kunanavira kusvika kuzviuru gumi, kana kuti 10,000. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanosvikawo kuchiuru nemazana mana, 1,400. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocracy Party muzvinafundo Urayai Zembe.
Mashoko apapa apiwa maererano nehondo iri kuGaza uko akakosha zvikuru, nokuti vanhu vanofanirwa kuwana kurarama, upenyu hunofanirwa kuvapo. Zvino zviri kuitika muGaza umu zvinhu zvinokatyamadza nokuda kwokuti vanhu vari kuparara, uye vari kuparara maone. Taonazve Secretary of State Antony Blinken wekuAmerica ari mudunhu imomo vachiidza kuti vodini panyaya iyoyo kuti vanhuwo zvavo vadumbirwa noupenyu uye vari kufa vachiparara muhondo iri kurwisanwa iyi. Asi ini sokuona kwangu hazvingodi kuti zvingonzi vanhu vamire kurwisana kuti vanhuwo zvavo vawane chokurya. Hondo inofanira kumiswa zvachose. Ndinoona sokuti ivo papanofunga vane mashoko anoenda mberi achipfuurira kuti kumiswa ikoko kusangoitwa kwokuti vanhu vawane chikafu hondo yozotanga futi. Zvine zvisina maturo. Zvinofanira kutoti hondo iyoyo imiswe iri kuitika, nokuti vanhu havangangofizve.
Masangano api anofanira kunge ari kupindira kuitira kuti tione pachiitwa kumbomiswa kwehondo kuitira kuti vanhu vapiwe chikafu muGaza?
Mapoka anofanira kupindira ndinoona sokuti America, nyika yeAmerica nenyika yeBritain nemubatanidzwa wenyika dzapasi pose United Nations, ivo zvikwata zvina masimba okukwanisa kumisa zviri kuitika pakati peIsrael Hamas, nokuti dambudziko iri rakabva kare rakaumbwa sokuona kwangu. Saka America, Britain neUnited Nations ndo dzine masimba akanyanya. Ndinoona sokuti ndo vanokwanisa kunyanya kuva nesimba pamusoro pazvo.
Munoona remangwana repasi rose rakamira sei kana hondo iyi ikaramba ichienderera mberi pakati peIsrael neHamas?
Nyaya iyi ramangwana rine rima mudunhu umu kana hondo ikaregwa ichindirira mberi, nokuti kuparara kuupenyu zvoshaya chirevo, kuparadzazve zvose zvinoitika zvinoraramisa nyika dzakawanda navanhu vari munyika dzakawanda pasi rose. Saka hondo iyo iyi inofanirwa kumiswa zvechimbi chimbi nokuda kwokuti inoparadza upenyu, yoparadza fuma, yoparadza zvose zviri munharaunda, ichiparadza magariro evanhu pasi rino uye nokuryidzana kwevanhu pasi rino. Ikasakasira kumiswa inenge yotoita hondo yapasi rese futi zvakare, nekuti ndiri kuona kuti mativi maviri iwayo ane vanyika dziri kutsigira namatunhu norudzi rwuri kutsigira, zvokuti inotozoita futi sehondo yapasi rose. Vana Britain nanaamerica ndo dzine simba rakawanda zozobatanidza United Nations dare repasi pose. Saka ndo vanofanira kupindira vataure nemativi ose ari kurwisana mudunhu umu vaunze mawirirano
avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisawo reDemocratic Party muzvinafundo Urayai Zembe vange vari parunhare kuHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Gavuna weBanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, Dr. John Mangundla, vakurudzira kuti bhajeti regore rinouya ra2024 rifambirane nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvemari neupfumi. Izvi vataura pamusangano wekuzeya bhajeti iri iri kuitwa nedare reparamende kuHarare. Bhajeti iri riri kutarisirwa kuturwa negurukota rezvemari neupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube mumazuva anotevera. Zvimwe zvinoda kutarisiswa inyaya dzemirizhonga dziri kukonzerwa nezvematongerwo enyika, kushanduka kwemwaka yekurima nemamiriro ekunze. Vachipa kurudziro vati kumisa kubhadharwa kwemitero muzvitoro uye kuwedzera kutengeserana nemari yemunyika, kutarisiswa kwemari dzinobva kunze dzinotumirwa nevari kudiaspora, zvimwe zvezvinogona kubatsira kuti nyaya dzeupfumi dzigadzikane munyika. Asi dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vamangundla vave kutsvaga utamugate. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chennai Moyo Mutambasere, kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko ari kutaurwa namamambungudya aya ndinoona sekuti havasi kurevesa, nekuti vari kuti ivo hurumende ngaiye ichitarisira kuti isashandisa mari yakawanda. Asi iko zvino hurumende iyoyo, the same hurumende, iri kutiitisa kuti tiende kumabyelection zvakare musi wa9 December. Zvinova izvo zvichashandisirwa mari inosvika $5 million. Asi tichiziva kuti hazvina tsarukano kuti sei mabyelections acho ari kuitwa. Kana hurumende iri pachokwadi kuti haisi kuda iyo kutambisa mari, ngaisaita zvinhu zvakadai zvinoita kuti mari irasike munyika.
Asi wowani vari kuti vachabvisa mutero pazvinhu zvinotengeswa muzvitoro, hatisi chinhu chakanaka here ichocho?
Vari kutaura ivo kuti pazvinhu zvinenge zvichitengeserwa mashop papoint of sale, kuti vari kuti matransactions aya achange achibviswa tax kuitira kuti mitengo yacho iderere. Asi tichiziva zvedu isu muZimbabwe kuti zvinhu muZimbabwe zvagara zviri kunyanyisa kudhura. Inflation iri kutarisirwa iyo kuti yava kuma 800 and something percent uku. So kudhura kwezvinhu kunyange vakabvisa tax, asi mitengo yaramba yakakwira, vanhu vacharamba vachinoenza kutenga kune dzimwe nyika kwavanokwanisa kuzviwana zvakati GPA.
Kunyaya yekuti zveupfumi zviitwe nenzira dziri pamutemo dzinotevedzereka zvemabhizimusi, ndaona vachiruti nechirungu formalization, ipapo panofamba sei?
Formalization of the economy yavari kutaura iyo handizivi kuti ingaitika seiko. Iko kusina mabasa, kana kusina mabasa vanhu vachangoramba kuti chaawana otengesawo waatengesera, achichitenga kwaanenge achitenga, achichitengesa kwaanenge atengesera. Formalization tichiri kure nenhau yekuti munyika hamuna mabasa.
Avo vange vari vanoongorora nezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chennai Moyo Mutambasere, vange vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Apo nyika dziri kubatana yeZimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mwedzi uno wambudzi mukucherechedza mwedzi wekupa vanhu chenjedzo yechirwere chediabetes, vamwe vanoti cheshuga. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa chirwere ichi. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanorarama nechirwere ichi muzvare Hidha Koga vanoti mitengo yemishonga yeshuga munyika yoisa utano hwavo panjodzi.
Vazhinji vedu hatikwanisi kunge tichitenga mishonga yatinoda yakaita semapiritsi neinsulin nekuti inenge ichidhura. Saka tinopedzisira taakungorarama tisingatore mishonga iyi sekurayirwa kwatinenge takaitwa nana chiremba. Uye zvakare zvimwe zvinoda kushandiswa zvakaita semaglucometer nemaTest Strip atinoshandisa kuti tinge tichitesta shuga dzedu mazuva ose zvinodhurawo zvakare.
Izvi zvatsigirwawo nemutori wenhau Vanessa Gonye uyo anoraramawo nechirwere ichi. Gonye anoti pamwedzi anoda mari inosvika mazana maviri emadhora ekuamerica yemishonga.
Isusu zvakaita vandinoshandisa mumwe unoita 18 unodhura wacho unoita 24. I-18 penset inobaya svondo rese chete haipedze mwedzi. Saka ndee ndichida ma-18 anokwana mana pamwedzi. Ndoita ma-24 anokwana zvakare mari. Ende inova mari yakawandisisa. Zvinotarisirwa kunge munhu ane shuga achidya zvinoti dhurei. Seni ndinojambira mishonga. Ndikabaya nhasi ndombojamba mangwana.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vachiraramawo nechirwere ichi vati sangano ravo rinoshushikana kuti vamwe varwere vari kutadza kutenga mishonga, izvo zvavati zviri kukanganisa utano hwavo.
Nekuti mishonga yachona adherence yavanoti pachirungu adherence yaakachaiti akutoti agabozvibaya kuseni manheru ndiri right kana kuti akuseni ndozozvibaya manheru vakuwana imwe dosi yavanojamba kuti kamushonga kaye kavasvusukise. Saka hurumende ingakwanisa kuti nenge mishonga iwanikwe nemari iri pasi kana kuti mishonga iwanikwe pachena zvinobatsira kuti matambudziko emacomplications ediabetes aite mashoma.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vanoti zvimwe zviratidzo zvechirwere ichi kurasa mvura yakawanda pamwe nekupera simba.
Symptom yokutanga inyaya yekuita weti yakawanda uchinwa mvura yakawanda. Pachirungu vanoti polyuria and polydipsia. Zvinokonzerwa nokuti shuga inenge ichibuda muweti yayo. Inosveta mvura yese inenge iri mumuviri. Woita weti yakawanda uku uri kudutira mvura uku iri kusvetiwa iri kubuda kuweti. Notaka kunzwa kuneta, fatigue, muneta-neta. Unogona kunzwa kungopera-pera simba. Masymptoms ese diabetes iwayo ari early. Ndonguva yekuenda kunotestiwa iyoyo nokutsvagiwa kuti zvii. Usati waita masymptoms ari late akafanana nekuti tsinga duku-duku dzeropa dzinenge dzaafektiwa. Tsinga dzeropa duku-duku dzikaafektiwa dzinovhara.
Vatiwo vamwe vanhu vanorarama nechirwere ichi vasingazive kuti vanacho.
Chirwere cheshuga ilifestyle disease, mararamiro ako. Saka anchiti lifestyle ndiri kurevei. Number one, paexercise. Munhu ngaangojaira kubvira ari mudiki kusvika akwegura asvika 100 years. Nyaya yekuexercise. Exercise is very important kudzivirira chirwere cheshuga, zvirwere zvana BP nezvimwe zvirwere zvakawanda-wanda zvinoitika munyama yemunhu. Chechipiri, diet. Zvaunodya, zvokudya zvedu zvechinyakare zvava zvakanaka zvikuru. Saka padiet pako munhu make sure kuti macarbohydrates ari low.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano sezvo mibvunzo yatanga tanzi titumire nemutauriri webaziri vaDonald Mujiri yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi padanje mutande rebaziri vanoti munyika pavanhu zana gumi vanenge vaine chirwere cheshuga ichi. Baziri rinotiwo hurumende iri kushanda kuti ikwanise kuzowanisa mishonga yeshuga ipachena. Sangano rinoona nezvezvirwere zveshuga pasi rose veInternational Diabetes Association rinoti muZimbabwe vanhu vakuru vanodarika zviuru zana nezvitanhatu nemazana mana vane chirwere cheshuga. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo pasi rese vanhu mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 422 million vane chirwere chirwere cheshuga. Sangano rinoona nezveutano pasi rese rinotiwo ndufu dzinosvika mirioni imwe chete nechidimbu dzinokonzerwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuStudio 7 tichiite penyura tiri muWashington DC. Muchirongwa cheLife Talk chatinotarisa zviri kusangana nevazvizvarwa zveZimbabwe chekerere pasi rese. Chirongwa ichi chinouya na 8 p.m. manheru ega ega. Nhasi tiri kutarisa gadziriro dzekunyoresa kwevanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya, dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru, nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change, Basengezo Shabangu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ndinodzokorora zvakare 001-208-465-0318. Chirongwa ichi chinobudawo pamapeji edu pamadande mutande eFacebook, paVOA Shona, paVOA Debele nepaVOA Studio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 0930-13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzemabai election ayo achaitwa musi wa9 zvita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeo Pomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva mumarara kuPomona. Mukuru wekereke yeRoma Pope Francis vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro. Tabve tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mumaoko aTaboka Ncube achikupai chirongwa cheIsindebele. Thank you.
Soku isikati se